pane basa rakati wandei mukomarei semazira muri kuita vanhu vakapfurwa zvakanyanya vamwe vakarohwa nemasoja muguta reHarare Bulawayo nedzimwe nzvimbo dzakatekeshera muZimbabwe asi ngangoti vana chiremba vedu vari mubishi kumhanyidzana nekuzama kuseva upenyu vanhu vakaafektwa nedambudziko iri by 4 o'clock dzezuva rowira nevanhu 164 vanga vaenda kunana chiremba vedu muHarare chete kuti vaonekwe nana chiremba veZimbabwe Doctors for Human Rights
mati imimi kune vanhu vari kurapwa vakapfurwa nepfuti mungatiudze kuti hwando vanhu hwakamira sei
pa 164 apa pane 62 ndo vakapfurwa vane vatinoti magunshot wounds then vamwe vacho vane mainjuries ari secondary kuti vakarohwa neshamhu vamwe vakarohwa nemabhodhoro vamwe vane mainjuries akasiyana-siyana asi 62 ndo vane magunshot wounds muHarare kupfurwa nevanga vaine pfuti hatisati akuziva pazvino kuti akavapfuura ndiani asi tinongofungidzira kuti vamwe masoja kana kuti mapurisa nekuti ndo vaishandisa pfuti kumaintaina order muguta reHarare
sangano renyu riri kunyatsokwanisa here kubatsira vanhu vari kukuvarawa nemazvo
tambozama nekuti hatishande tiri tina chiremba mumwe chete tinoshanda nenetwork yemadoctors so tinana chiremba kuBulawayo kwaMutare tinana chiremba vakatekeshera nenyika yose so tambozama kuti vanhu vose vakuwara vari kuda rubatsiro rwana chiremba takaisa hotline number yedu vanhu vanga vachikwanisa kutumira mamessages nekufona vachienda kunobatsirwa asi semazira muri kuita kuti internet yanga yambovharwa kuZimbabwe saka that lack of communication yo yamboita hamba maefforts ekubatsira vanhu vanga vari kuda kubatsirwa asi ndingati try as much as we can sana chiremba kuti timeke sure kuti vanhu vese vakakwadzwa mumhiri zvonga yakaitika muHarare vanga vachiwana rubatsiro
nzvimbo dziri kunyanya kuva nevanhu vakakuvara mumhiri zvonga iyi ndedzipi
kuHarare ndokune dambudziko rakanyanya kuti kurei neBulawayo kuHarare tine vanhu vakanyanya vakarohwa neusiku hwemusi wa14 January kunyanyanya vanhu vaibva kumabvuku Tafara kune vanhu vakawanda I think kwakaonekwa about 56 macases evanhu vakarohwa ikoko then kuBulawayo zvekare kune macases mamwe ari very serious tine vakapfurwa musoro vamwe vachine mabara musoro as we speak vamwe vachine mabara mudumbu arida kubviswa saka ndingati Harare neBulawayo ndo dzine main cases
pavanhu vari kurapwa nesangano renyu Dr. Nyamande pane vane upenyu here hwatingati hwasvika panguva yakaomarara zvokuti vanogona kushaya vari muchipatara
varipo vakati wandei vanhu vatiri kuti vakashudwa magunshot wounds it's a serious condition tiri nevamwe vari muintensive care unit marimwe zuro tine 5 vakaenda vakatonooperatewa kuti vange vachigadziriswa mabhonzo mune vamwe vamaingoona mumapicture vachibuda makumbo akatyoka so forth saka tingati the extent of injuries hatisati takwanisa kuti tinyatsoburisa full report pari zvino asi mainjuries atiri kuona haana kunyanyomira zvakanaka.